Hurumende ili kutaurira vanhu kuvhurikidza atingati machanozi akati wandei akati kuti kune mapepanhau, kune maredhiyo, kune yatingati interpersonal network kumatunhu nevatungamiriri variko, urongwa hwehurumende huriko.
Mungatsanangura kuti vari mumatunhu ava vanenge vachiita sei chaizvo kudzidzisa vanhu?
Kupfuurikidza nemisangano yavanenge vanenge vachiita vadzidzisa vanhu nenyaya dzecovid nerubatsiro runoita nekubayiwa kungaitwe vanhu. Asi zvinokurudzirwa kuti vanhu varambe vachidzidziswa kuti vazive kukosha kwekubayiwa nekuzvidzivirira nemitemo yose yakaitwa nehurumende neWHO.